Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare, vanyori vabvumirana kuti dambudziko rekutengeswa kwemabhuku avo zvisiri pamutemo kana kuti pairesi haripere sezvo kuine vanhu vanoda kutenga mabhuku aya nemari shoma. Vanyori vawirana kuti zvakanaka kuti vataurirane nevanodhinda nekuburitsa mabhuku avo kuti vape vanotengesa mumigwagwa vari ivo pane kuti vazongoona ave mumigwagwa pasina chavanowana. Mumwe munyori muzvari Monica mupamba washe vati panofanirwa kuve nemigwagwa inotengeserwa mabhuku sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Muzvari mupamba washe vati vanotengesa mabhuku mumigwagwa vanofanirwa kutopihwa mabhuku nevanodhinda uye munyori webhuku achiziva kuti anotengesa nemari yakadii.
Saka panze pekuramba tichinetsana nevanhu vanotengesa mabhuku mumastreet, ngavave part of our industry, tichishanda tese kuitira kuti mabhuku ngaawanikwe nemitengo yakasiyana siyana inoenderana nemuwaniro wedu. Ngakuve nebhuku rinotobuda richibva kuna publisher iroro re$3 re$5 rinoenda kumastreet booksellers.
Muzvari mupamba washe vati vanodhinda mabhuku vanofanirwa kudhinda nekuburitsa mabhuku akasimba zvakasiyana kuti bhuku ritengwe nemitengo yakasiyana zvichienderana nekuwana kwemunhu.
Asi ukaenda kune dzimwe nyika kutori nemastreet anenge ari assigned kuti apa panotengeswa mabhuku, tovaone zvimwe chete izvozvo. Saka zviri kwamuri kune anotenga kuti asarudze kuti ini ndinoda bhuku iri, zvichienderana nekuti chauri kuda chii. Sechikoro chine bhuku rinoshandiswa nevana vakawanda ravanoda kushandisa kwemakore akawanda, vanotengawo makopi anodhura akasimba. Asi ini semubereki kana ndichitengerawo mwana wangu mumwe chete bhuku raachashandisa kwegore, ndonotengawo karakachipa randinokwanisa.
Izvi zvatsigirwa nemunyora nemukurumbira vaThompson Tsodzo, avo vanozivikanwa nebhuku ravo rinonzi Pafunge. VaTsodzo vati pari zvino hapana mari yavari kuwana pamabhuku avo eshona ayo ari kudzidzwa muzvikoro.
Nekuti ini nemabhuku angu ari kupairirwa nyange ari muchikoro anonzi vana rurimi rwamaya ari kupairirwa zvokuti handichatimutombowani. Saka ndotomboendeina ndinovaona vecollege press zvinotogodiwa. Isusu ninge chidawo kuti abude, asi tiri kungwana maschools aazara nemabhuku acho, vari kuprinda vega vari.
Mumwe munyori Lawrence Hova atiwo vanhu vakawanda vari kushaya mabhuku kwaanotengeswa zviri pamutemo vozvaawana mumigwagwa.
Munoona kuti vanhu vari kuda mabhuku, asi vari kuda mabhuku akachipa, mabhuku akachipa uye anowanikwa padhuze nepavari. Mabhukushops mazhinji akavhara iko zvino, haasi kuwanika. Munhu ari kuda bhuku akaenda kuBaroda haasi kuwana mamwe mabhuku, akaenda kuMambo Press mabhuku mamwe mashoma, akaenda kucollege press mamwe mabhuku havasitorina mabhukushops mazhinji, hava mashopu pamwe ehembe nechi. Saka hau toshandisa sei vanhu vari mustreet imomo kuti titengese mabhuku?
Munyori ane mukurumbira Shima Chinodya atiwo kuti vechidiki vanyore mabhuku zvine hunyanzvi vanofanirwa kuti basa ravo riongororwe nevapepeti vemabhuku vane hunyanzvi. Chinodya anoti vapepeti vakakosha mukunyora kwemabhuku. Vanyori vemuZimbabwe vari kurasikirwa nemari yakawanda sezvo zvinyorwa zvavo zviri kufotokopa pamwe nekutengeswa zvisiri pamutemo. Dambudziko iri riri munyika dzakawanda dzichiri kusimukira sezvo pasina mitemo yakasimba inoranga vanotyora kodzero dzevanyori pamwe nevatsikisi vemabhuku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Apa Chigoriwa.